Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misuroye na uzeduza nasi chipiri nyamavuvu 22-2017. Judiciary Service Commission yopeta chirongwa chekubvunzurudza vanhu vari kuda kutora basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende kutsiva vaJohannes Tomana vakadzingwa nenyaya dzehuori. Vamwe vemachechi vari pasi peZimbabwe Prayer Network votanga munamato nekutsanya kwemazuva makumi mana vachinamatira sarudzo dzisina mhirizhonga muna 2018. Bato reMDCT rokurudzira SADC kuti idzame nepose painogona kuona kuti sarudzo dzegoro rinouya dzaitwa murunyararo. Magweta anorwira kodzero dzevanhu onyunyuta mushure mekurohwa kwerimwe gweta nemapurisa kumasvingo. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekutarwa kwemusi wa21 kukadzi sezuva rezororo semutaridzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona, nasi tichange tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemari kuti vanhu vari kurarama sei zuva nezuva. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.